Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzedu zanasi chipiri gunyana 26, 2017. Pastor Ivan Mawarirevo miswa pamberi pedare re magistrate nasi umovari kupomerwa zviri pamutemo mosva yekuda kufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira panguva iyo vanhu vari kuita chipatapata chekunotenga zvinhu vachizvichengeta mudzimba dzavo, izvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kushomeka kwezvinhu kwakakonzerwa nevamwe vanhu avo vati vachatorera matano mukati memazuva maviri. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti zviri kuitika munyika zvekushomeka kwezvinhu zvinosanganisira mari nemafuta zvine chekuita nematongerwo enyika. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inodoma muzvare Tokozani Kupe kuti vambofanotungamira bato iri panguva iyo vaTsvangirai vanenge vachizorora vari kumba zvichitevera kurwara kwavari kuita. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika zvichitevera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekubikisa nezvimwewo uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tiri kutarisa kushomeka kwezvinhu nekushomeka kwemari uye nekumiswa pamberi pedare kwaPastor Ivan Mawarire. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.